manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, chikumi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. VMDC nevanopikisa vanoti dunhu remasvingo rabirikira ingwe vachipomera vasori mhosva yekuvashungurudza. Grain Millers Association of Zimbabwe inoti yapiwa mari yekutenga gorosi nereserve bank of Zimbabwe. Vamwe vanotsigira hurumende vanoti hapana chakaipa kuti ibhadhare mari kumakambani ekuAmerica kuti iabatsire kuti zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende zvibviswe. Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichiita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri takatarisa nyika yeSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatsigiri vebato guru rinopikisa reMDC masvingo vanoti dunhu ravo raberekera ingwe sezvo vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti mauto emilitary intelligence nevasori vachivapomera mhosva yekuda kuronga kuratidzira munyika pamwe nekuda kupidigura hurumende. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veNDC nedzimwe nhengo dzesangano revagari veGood United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Gura vakaudza Studio 7 kuti vakavingwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori nevemilitary intelligence vakapomerwa mhosva yekurudzira vanhu kuti varambe kutambira bhiri remaintenance and peace and order iro riri kuvandudzwa mumutemo weposa. Izvi zvakaitika mushure mekunge dare reparamende raita musangano richinzwa pfungwa dzevanhu munharaunda yavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muGura vatafunga mamombe vanoti vave nevhiki mbiri vasina kumboona mhuri yavo nekuti vari kutya kudzokera kumba kwavo kubva zvavakatiza vavingwa pakati peusiku.
I've been in hiding for 2 weeks now. Se leadership yeGura takatanga kuvisitirwa mudzimba nemastate security agents, military intelligence, vachiti harasira nyaya yekuti we participated pa parliamentary consultative meeting pamusoro pebill rinonzi MOPA. So as Gura leadership we rejected it vehemently and defended our democratic right to demonstrations. So ikezvino izvi mhuri dzedu dziri in danger.
Vamwe vatsigiri veMDC kwamupandaura kwaGutu vanotiona iwa nevhiki mbiri vatiza misha mushure mekushanyirwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori vachipomerwa mhosva yekuramba zvaiva mubhiri remopa. VaBrandon Ramusi vesangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development Trust vanotiwo vari kushungurudzwa zvikuru mudhorobha remasvingo vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Kugara kwedu kwatiri kuita mudhorobha remasvingo takugara tichitya nekuti vasori vari kugara vachititeverera kunzvimbo dzatinogara kuumba kwatinogara vari kusvika vachititsvaga nguva nenguva kunyange pakati peusiku vari kuuya. Saka taugara tichitya kuti zvino ukasvikirwa uri wega pamba vanozodini hauzotori ukanyangariswa here zvakaita wana dzamara. Vanoti imi muri kuronga zvekuratidzira nekuti imi ndimi masangano anoshanda nevanhu, saka tiudzei kuti muri kuda kuratidzira rini. Toti haisu hatitombozivi, tongozvionawo masocial media semaonero amongozviitawo asi wanoramba vachingotiteerera vachiti information iyo muinayo.
Mukuru wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gurajena vanoti vakaita tsvakurudzo yakabudisa pachena kuti mauto ave kumberi munyaya dzekutyora kodzero dzevanhu vachishandiswa mune zvematongerwo enyika. Kanzurawo MDC muward 34 kwaGutu vanoti vari kugarawo mukutya sezvo vari kuvingwa zuva nezuva vachitsvakwa. Vanoti vakandomhangara nyaya iyi kumapurisa paGutu Central asi havana kufurirwa dhoketi vachiti vanofunga kuti mapurisa anotyawo vasori nevemauto.
Like right now panotova nemukomana anonzi Enoch Magaya nhasi uno kumaround 11 midday vamuvinga vaida kumupinza motokari akatozotiza ipapo akauya kwandiri pandataura naye iye atozosvika pakutya kutoenda kukamba kutinoripota because anga achiti ndokwavava vatauye ikoko.
Mutauriro wemapurisa Masvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi achiti inoda vakuru vavo kuHarare. Mutauriro wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vatambira mashoko akadaro kuhofisi yavo vachiti havatombozivi nezvazvo. Apowo mutauriro wemauto munyika Keno Overson Mugwizi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vanga vasiri muhofisi nhasi. Asi munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vanoti hurumende iri kutevera vemasangano varikuda kukonzera mhirizhonga munyika kwete vasina mhosva.
Hurumende haina dambudziko revanhu vane mapoka akazvimirira anonzi macivil society organizations, asi kuna mashomana vacho vanenge vanzi vanoonekwa nehurumende kana kuti navavo vanochengetedza runyararo kuti vane urongwa hwokukonzera mvonga mvonga, urongwa hwokukonzera mvonga mupopoto, urongwa hwokuvhiringidza magariro akanaka avanhu, urongwa hwokukonzera mhirizhonga. Nekudaro hazvireve kuti kana munhu ava nhengo yecivil society organization haachatongwi nemutongo wenyika.
Asi masangano anozvimirira anopomera hurumende mhosva yekuvhara mikana yekushandira kune masangano akazvimirira pamwe nemapota anopikisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rapuwa mari inosvika mamiriyoni manomwe yemadhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi range riri kuMozambique rakabatwa kuti Zimbabwe itange yabhadhara mari iri kudiwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vari kuti chingwa icho chave kushayikwa muzvitoro zvakawanda chakwidzwa mutengo kusvika pamadhora matanhatu emaRTGS, ukuwo zvichinzi kambani yeLobels kuBulawayo yavharawo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Ichokwadi tinofara zvikuru kuzivisa nyika yese kuti tapuwa mari ngezvebhingo Zimbabwe yekunze inosvika $7 million kuti tibhadhare gorosi riri kubheira. Kubheira kune gorosi redu rinosvika iro 60,000 metric tons, zvinoreva kuti gorosi iroro rikabhadharwa futi 60,000 metric tons rikabhadharwa futi tichaona kuti kuwanikwa kweflower kuchati nakei kana kuti flower kushomeka kwayo kuchapera. Asi pamari yatapuwa iyo irikukwanisa kubhadhara 19,000 metric tons, dzichazenge dzichitora nyika kuti igadzire flower kwemasondo maviri nechidimbu.
Asi zviri kufamba sei panyaya yemari iyi, nekuti katakambonzwa Reserve Bank yacho ichiti iyo haichakupei mari makufanira kuenda unotsvaga mari iyi kumabhanga?
Reserve Bank haina kutaura kuti haichatipi mari. Vakanga vataura kuti havasi kukwanisa kuti pane 1:1 yavakanga vachitipa nayo pamwe chete nemakambani anounza mafuta emotokari. Saka munoziva kuti mwedzi wapera hurumende yakabvisa iyo masubsidies pamwe chete zvekare nekubvisa vachiti mata akushandisa iya inonzi interbank rate. Saka ndokuwana kwatiri kuitawo mari kubva kubhanga kuri nyika semawanira ari kuitawo awo vemafuta pano napo.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza vari parunhare kuBulawayo.
We'll be right back.
Apo pasi rose richange richipemberera zuva revapoteri mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri muSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutoro wedu wenhau More Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kwerwoko.
Kanga tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopotera vari kubatwa zvakanaka, hatikone kudaro chero zvetinge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzvare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Organization yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuyanzaniso, muSouth Africa pane vari paupoteri vari kunetseka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava Mavinga vachitiwo zuva remangwana rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndanchikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo, vanhu vakwanisa kutorawo mapemits, vakwanisa kutorawo maasilam. Ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyangwe mapemits nyangwe maasilam. Saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva ratinoremekedzawo isu seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira kuSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations pachayo ndocho kuvheneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMandla Madumise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Veruzhinji vanonzi vanofanira kupuwa mukana wekusarudza vavatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwegutsa ruzhinji uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Inyaya yatiri kukupai yatichapakurirwa naJonga Kandembiri, asi iko zvino regai titarise vechidiki vekuZimbabwe vakabatana nevamwe vemuAfrica pasi pechirongwa chinonzi Mandela Washington Fellowship vasvika muno muAmerica nhasi. Kuti tinzwe nezvechirongwa ichi regai tiende kuna Rutendo Mawere.
Mumwe wechidiki varikuuya paurungwa wegore rino ndiva Robson Chere, vanova munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. Vachere vanoti vari kufara zvikuru.
Mukana takautambira nemaoko maviri takaugamushira, ende tinoimba kuti panguva yatinenge tiri muAmerica, munyika yeAmerica, tichadzidzawo zvakawanda, naivo vachanzwawo zvakawanda zvavachadzidzawo kubva kwatiri.
Vanotiwo vari kutarisirawo kuti kana vadzokera kumusha vachabatsirawo vamwe vechidiki kuti vasimudzire mabasa avanoita. Ko vamwe vakambopindawo muurongo uhwu makore apfuura vanoti kudii? Mhosva rekuda kwaShemakuswa, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington muna 2015. Mhosva reMakuswa vanoti pavakaenda kuchirongwa ichi vaingova mushandi, asi iye zvino vava muzvina bhizimusi vachipfuya nyuchi.
Ndokubva ndatanga bhizimusi rehuchi. Saka zvatirikutaura saizvozvo, huchi wangu wakatozarawo mashopu, unoandikwa kumafamasi, kumarestaurants, kwese nekwese. Pamusoro pezvo pekuti ndiri kuita mari nazvo.
Vadzika maibere vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanotiwo chirongwa ichi chakavandudza udzamu hwavo panyaya dzeutungamiriri, izvo zvakaita kuti vakwidziridzwe pabasa.
Chakandibatsira kuwana maskills, leadership. Vakakwanisa kutipakurira maskills anodikanwa for leadership. Handinofunga kuti akandibatsira because uno ndava programs coordinator kana kuti deputy director wa Human Rights NGO Forum, zvichireva kuti ndava kumanaja maprograms ese eforum. Saka ndiri kushandisa maskills andakawana kupresidential precinct.
Vabere vakasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi muna 2017 vakaenda kuuniversity yepresidential precinct. Vanotiwo chirongwa ichi chakavapawo mukana wokuumba hukama nevamwe vechidiki muAfrica vanoitawo mabasa ekurwira kodzero dzevanhu saivo. VaVivid Gwede, avo vanovasa chigarowo vechidiki vese vakaenda kuchirongwa ichi chinonzi Mandela Washington Fellowship Alumni Association, vanoti vakabatsirwawo zvakanyanya nechirongwa ichi.
Zvakandibatsira nekuti zvakandipa nguva mukana wekukwanisa kudzidza nezveutungamiri. Ende oso zvakavakoshera panyaya dzekuti ndezvipi zvavanoona zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende kutinge tichibudirira senyika.
Muna 2016 vaGwede vainge vari kuUniversity of Duquesne muPennsylvania. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Stacy Lomba, vanoti vanofarira zvikuru kuti vazhinji vakaenda kuchirongwa ichi vave vana muzvina bhizimusi, uko vamwe vave vatungamiriri mukurwira kodzero dzeveruzhinji. Imwe nhengo yesangano rinoshanda nevechidiki reYouth and Community Development vaOwen Liwayo vati chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakakosha zvikuru sezvo chichivandudza utungamiriri hwevechidiki munyika uyewo muAfrica.
Ivi programu yakakosha zvikuru kune vechidiki vemuno muZimbabwe kana kuti vemuAfrica.
Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative kana kuti YALI muna 2014. America inoti kusvika pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri ane gumi nevatanhatu zvaenda kuchirongwa ichi chine donzvo rekudzidzisa vechidiki zvemabhizimusi pamwe nekuvandudza utungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwegutsa ruzhinji, uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa nemumwe vatedzeri wemutungamiri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTendai Biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandembiri weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neZuro Manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsa ruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Herbst, iro rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage, Vabiti vakati kana izvo zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere dzedemokrasi dzakakosha nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Izvi zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko unoroora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha kuti usarudze munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu ine nyika dzakafanana naSudani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri roedza kuda kutsanangura kuti why demokrasi yakakosha, inopa madividends aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yava Emerson Munangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge SADC pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008. Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Ende akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave nevhiri zvongwama, muchava neimplosion, muchave kana imwe kucha inoitika, tofanira kutaurirana. Ende pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kuva vari patebo, iye Emerson anofanira kuva vari patebo, ndiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete, asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica munoona kuti madhemokrasi nemarepublicans mapato akasiyana. Asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi, vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda umwe munhu anotuka kuti America yakaipa, vese vanobatana vachirwira America vachiita chirwirango. Asi tinoona opposition yedu ndo vanotoenda pamberi kutsorokodza, kunyomba, kutuka, kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica, idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena, semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzebato guru rinopikisa Malawi reMalawi Congress Party dzakatungamirirwa nemutungamiri webato iri vaLazarus Chakwera dzafora nhasi kuenda kudare repamusoro riri muLilongwe, apo magweta adzo ari kuendera mberi nekurwisa kuti zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zviraswe. Vakawanda vanonzi vari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekupa basa kune imwe kambani yekuAmerica yeAvenue Strategies Global LLC rekuti imiririre Zimbabwe munaurirano nehurumende yeAmerica kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zvibviswe. Zimbabwe inonzi inenge ichibhadhara mari inosvika miriyoni imwe chete pagore kukambani iyi, ichibhadhara zvakare imwe kambani inonzi Ballard Partners. Mukuzeya nezve nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi avanoti danho rehurumende rakanaka.
Chekutanga chatingangoda kuti titaure musoro penhau iyi ndeyekuti mashoko aya haana kutsigirwa nezvinotaurwa nehurumende, uye uzvokwadi hwavo mashoko iwaya hausati hwanzvewa kuti zvionekwe kuti ndezvechokwadi here, ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti nhau yezvipfumi zvakatengerwa nyika ino yeZimbabwe zvino zvikanwa kunzi zvakakonzereswa nanani vanhu vakakumbira zvirango zvoupfumi vachiita mashoko avo ekuti dei nyika yapuwa zvirango zvoupfumi vanozikanwa kuti bato rinopikisa Movement for Democratic Change nevanotamba navo vari mumasangano anozviti akazvimirira asi kunyange zvavo vachizikanwa nzayo vanoshanda neMDC saka hazvisi zvinhu zvinofadzawo here kuti vamunangagwa vakaparura donzo rekuti aiwa ngatiitei re-engagement program inova yakanaka kuti ngatitsvakei shamwari dzatakapesana nadzo mukufamba kubva tichiita hurumende yedu
asi vamugwadi imiwo hamuonewo here kuti kutambisa mari kuti nyika inotsvaga makambani mairi kuita basa rimwe chete
chandikada kubvunza ndechekuti imari iyi yakashandiswa nemapato anopikisana nehurumende vakaita sana MDC vachienda kuamerica kunokumbira zvirango zvoupfumi chazorwadza chii kuti mari iyoyo ishandiswe zvekare kana zvichida kuti inokwanisa kubvisa zvirango zvoupfumi chindarwadza chii
vamwe vari kuti panzvimbo yekuswera Zimbabwe ichitambisa mari yaisina yadii kungovandudza zviri kunzi ivandudze zvakaita sekungoremekedza kodzero dzevanhu
chandikakuda kuti vanhu vazive ndechekuti pakaita zvirango zvoupfumi yanga iri nhau yekodzero dzevanhu here kana kuti yanga iri nhau yeminga chinhu chingangoda kuti vana vemuzimbabwe vakateerera nemiwo muzive ndechekuti nhau yezvirango zvoupfumi pakati peamerica nezimbabwe hazvinei nechekuita nekodzero dzevanhu nekuti kunyange pakauya dispensation yavamunangagwa kuchiya hurumende itsva hapana kana akambotora danho rekuratidza kuti ari willing kana kuti anoda kudyidzana nenyika yezimbabwe nenhau yekuti kune donzo rinonzi rezvinhu chehurumende zanupf ngaibude masimba nekuti yakatorera zvizvarwa zvekuamerica nezvemabritish nezvimwe kunyika dzekumadokero minda ichipuwa vana vemuzimbabwe saka nhau yetaishenzi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu inawo inechekuita neminda yakatorwa kuvanhu dei kuri kuti vamunangagwa vangomuka mangwana makuseni voti ah taakudzorera kuvarungu vose vamwe noumwe ngaadzoke paanga ari zvinokuvimbisai kuti zvirango zvoupfumi izvo zvinopfuma zvakabviswa mangwana because varungu chavanoda kunyange vana america ivavo inhau yeminda yedu hazvisi zvinhu zvokuti inhau yekuti vamunangagwa vanhu varikutete kodzero dzevanhu kana kudii ivo vemacivil society vanorzivawo here kuti hurumende ine kodzero dzayowo dziri mubumbiro remutemo
vatafadzwa mugwadi vachitaura naJonga Kandembire iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa hurukuro yakaita nevanotamba netball
mumwe murairidzi wavo uyezve ari mudzidzisi wekumasvingo asi ari munhurume varopafadzo mutsauki vanoti mugadziriro yavo mune rufaro runotyisa nekubudirira kwavakaita vachiti ivo vanonokerwa nemakundano aya
ndinofara chaizvo nokuti zvinhu zvataishuvira kubva makore ese akapfuura saka izvozvi tinofara nokuti even tichigadzirira gadziriro yedu takatokwana takatozvipa mufaro nechikare
majames haasi kuenda kuworld cup kunowedzera uwandu hwezvikwata asi kunokwikwidza kutora mukombe manjoro anoti vachaedza nepese pavanogona kuti zita renyika risimukire kudarika pariri pari zvino mumutambo uyu Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia Northern Ireland neSri Lanka zvikwata zvitatu kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya Zimbabwe iri kuvhura makundano aya nemutambo neSri Lanka musi wa12 chikunguru kunyange hazvo vari kunokwikwidza nezvikwata zvakaita mbiri kare Ndlovu anoti havasi kutarisa zvenhoroondo asi zviripo iye zvino achiti ivo vanokwanisa kusvika kumasemifinari
sevanhu vari kutanga kudai tinosangana nematimu agara ari hombe kudhara tongosvika kumasemi but anything can happen tonosvika mufinari
okowo vamutsauki vanoti vasikana ava vane shungu dzekunoratidza pasi rese zvavakapakata vachiti ivo gadziriro iri kufamba zvakanaka asi kuti vasikana ava vabudirire vari kuda ruyamuro rwemari rwakasimba kuti vawedzere mwando mugadziriro yavo mutungamiri wezimbabwe netball association muzvare Letsia Chipandu vanoti vasikana ava vakabata basa ravo nemazvo mukubudirira kuenda kuworld cup asi vave kuda ruyamuro rwakasimba kuti vanoita zvinodarika zvavakaita kare asi chiri kushamisa ndechekuti hurumende yakaumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaureas ichikanganwa majames ayo ari kuenda kumakwikwi akaenzana huremu kana kutodarika huremu hweafrica cup of nations
Tinotenda Michael Kariati musakangana kuti ku live talk tichatarisa nezve Zimbabwe kubhadhara kwairi kuita makambani emuAmerica mari yekuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya imi na Praxidius Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisende.